vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare vakafanobata chigaro chomutevedzeri womunyori anoona nezvesarudzo mubato retriple C amai Ellen Chiriyedenga vati chirongwa ichi chiri kuvhiringidzwa nematambudziko akawanda.
Isusu sebato tiri kukurudzira ZEC kuti iwedzere mazuva ekurejista kuvhota kune nzvimbo idzo kwakaitika dambudziko rokuti vanhu havana kukwanisa kunyoresa kuvhota nenyaya yokuti michina yavo yanga isingashande zvakanaka kana kuti kwainaya mvura. Saka chikumbiro chatiri kuita kuZEC tozoti kune dzimwe nzvimbo kune makus akawanda vanhu vakawanda vari kuda kuvhota ende tichiona kuti process yacho iri kunonoka zvachose. Saka tiri kukumbira ZEC ipapo kuti iwedzere michina yainoshandisa kurejistisa vanhu.
Mukuru wesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network SESNI amai Rindai Chipfunde Vhavha vaudza Studio 7 kuti havana kupiwa mvumo yekuongorora chirongwa chekunyoreswa kuvhota ichi, asi vakatsigira kuti zvakakosha kuti nguva iwedzerwe.
Isusu seZimbabwe Election Support Network hatina kuwana accreditation, saka zvakawanda zviri kuitika hatikwanisi kunge tichikomenda nezvazvino kuti hatina accreditation kuita observe voter registration plate. Saka kana vanonge vari on the ground especially mapolitical parties vachiti kunodiwa nguva yakawanda ngaiwedzerwe, tinonga zvinhu zve zvakanakawo kuti dai ZEC yateerera ikawedzerawo nguva yekuti vanhu varejiste. Vese vanoda kurejista vakwanisewo kuwana nguva nomukana wokuita izvozvo.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDCT vachengetai Guta vati vachazopa kurudziro yavo pakupetuka kwechirongwa ichi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga reZANU-PF sezvo tatadza kubata mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kumashoko vatafadzwa Mugwadi pamwe nemutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC panyaya iyi sezvo sachigaro wekomishini yamai Priscilla Chigumba vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo, asi mumashoko kuvatori venhau ZEC yakatenda kuti iri kusangana nematambudziko zvikuru ekushayikwa kwemagetsi. Zvichakadaro, mutauriri weTriple C Munzvare Fadzai Mahere vati bato ravo harisati ratanga kusarudza, vacharimiririra musarudzo.
Vanhu vakataura kuti vari kuda kusarudza sei macandidates edu ezvinezvi veElections Directorate vakagadzira gwara rekuti macandidates achaselektwa nenzira ipi. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti isusu taredi.
Mune imwewo nyaya, bato idzva raparurwa zviri pamutemo nhasi weZimbabwe People's Movement riri kutunga mirwa namai Tekla Imba Yaro rinoti vana veZimbabwe vatambura zvikuru uye donzo ravo nderekuona kuti upfumi hwenyika hwadyiwa nezvizvarwa zvese.
Saka tiri kuti voterai Zimbabwe People's Movement, amai vanogadzira zvinhu, tese tichagadzira zvinhu kuti nyika yedu ibudirire nekuti yakanyanya kupfuma. Iye zvino tine lithiamu yauya iyi yekuti nyika dzese dzakavhura maziso kudai. Tikasiya vanhu havadi pava, trust me, tinoita malaborers vashandi iwe neni kana iwoyu 2023
amai Imba Yaro vatiwo vanoda kuti munhu wese ane kodzero yekuvhota akwanise kunyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.